Not a damn cover than Jimmy. Damas go and no one and the Kuchi, Madura Zampe for no Kangama, Kuchi. Asmun was a pass at a go up by any membership that I pissed out. And then ever she end up with my members. Over the time, they may be wasting that time with Slauta get in form of economy to Dr. Ketama farmers. Gala in the database, Rawater and Mamma Passa of fundraisers, no way to Mamma Pad. Chapel said, and she would discover it is trusting on your 2 money in your Pango, I think Kumaru, what saying a Tiri Gunema members say. To go close, so we are Akanga, what is to move it to Shandra Nika to Shandra government. Parimsiano with government, Nemsiano with party, no damn great community, Ronama Chandra and Bedu. Kare watu tuwa fungote kana masoja deza anu mapulisa deza na ishi mweye chocho cha wachama kupapa wari nika ebya mpamba kweta mbele shudikwete kuru nyarama
wa gakanje munoti ne mashoko hata uruwa na wa masara ure
tote nda mkuma achonga nyaya ya ita wa masara ure ndiyo tzika ino gara ichungo ita wanweru ziru uru yekuti pavano ufunzwa mfunza wapindure za ufunzwa wano tawarazo waru kufunga kakasi ke kutanga kaza anu pia vijiseta komiti kajinji kati kana kwako ndo kuma conference. But yazoita msiano yatorwa vanhu vaneche kuita nema business parikunzi na vamasara ureza no PF yakutargeta informal yakaputsira informal azvireve unlawful unogona kuita informal business zvitori lawful saka zvano PF pairikuenda kuvarimi irikuenda kuvarimi vanotozikanwa kuti vanotsigira musangano wayo wezano PF irikuenda kuvancheri vegoridhe vanozikanwa kuti vanotsigira vanosubscribe muchirungu agenda yezano PF neideology yezano PF. Saka ndopa ifana kupindura wa masara uri apo pekuti zano PF inofunga kuti masoja ndaye aisiriyo nyaya ndeye kutenda kuti zano PF yagadza komiti ichaunganidza mari chakanakira zano PF yagadza vana vemuno muZimbabwe vakapfuma nemaresources yemuno muZimbabwe yasiyana nemamwe mapato anoita fundraising kuAmerica fundraising kuBritain vachishandisa varungu kuti vaunze mari dzekukanganisa runyararo rwemunyika muno
va masara uri
nema dziri pachena ndedze kuti vanofamba vachienda dot dot vachinyengerera kuti vanhu vavachoine nekuti izvo tine varairidzi vamwe vakachitemburwa maoko vamwe vakatiza munyika musi uno kwamutoko tine varairidzi 12 vakamanikidzwa kuti vaende kumusangano wezano vakadzi vanyoge esvaje kukambe ne 5 million vanhu vakutsvapa vanhu ivava ndo vamwe chete vavachatera vachibatira mubhadha kuti vabhadhare mari isusu varairidzi tinozviziva hapana chitsvapa vagakanya vangataure sengu vari kutaura nemunhu apa ku UK kutaura kwandiri kuita pano atisikutaura zvekunyemba nekuti inhoroondo yezano muna 2001 ini baba wangu chaivo chaivo vakapota vapondwa nezano PF vakapona nekufamba makiromita akawanda kumudzi kusvika kukoto vachiponderwa nyaya yekuti vanga vatadza kumanikidza maticha kuti abhadhari mari kubato rezano PF isu hatirambidze mapato kuti atsvage mari kumamembers avo kana nedzimwe nzi chatinongogunun'una nacho nekuramba ndechekuti vanhu vatinee tingofunga kuti imwewo political player yakafanana nevamwe vakutoita kunge takavapiwa namwari
vagakanje hanzi zano PF inenge yakuita zvekumanikidza
chekutanga mukoma ndechekuti hakuna munhu akambodamburwa ruoko muno muZimbabwe hakuna ticha akadamburwa ruoko vamasaraure vanogara kuno ndinobhejera vamasaraure $1,000 yekuti vakatiunzira ticha akadamburwa ruoko nemhirizhonga yenzeitwa nezano PF ndinovapa $1,000 toenda pana ticha yatoziva kuti uyu ticha akadimburwa ruoko ndochekutanga chechipiri vana masaraure ava basa ravo nderekugadzira inonzi agenda ndivo vanoigadzira vanonyora script ndivo vanoacta ndivo vanokomenda ndivo vanopa analysis ndivo vanobva vanyora news dzacho obva vadzitengesa zano PF harisi bato rinomanikidza vanhu zvikuru kumaruzevha kuti vauye vari joine ndokusaka muchiona kuti vemapato anopikisa vakaita seopposition havafe vakahwina kumaruzevha izvo ndozvo zvatinofanira kuacknowledge chechitatu chandora kutaura ndechekuti zano PF yagadzira komiti yayo ichange ichizounganidzira mari yayo hazvinei nemunhu asiri musangano wezano PF ndosaka komiti yagadzwa yagadzwa vana vezano PF sachigaro wayo ndivachiyangwa vanovasendera komiti memba yezano PF member of parliament yezano PF haisi nyaya ingapindirwa nevamwe mapato ari kutambura ivo ana amasaraura vanoenda kuya kunana United States of America embassy vokumbira mari ndomaitira vanoita fundraising vanoronga kademonstration kematicha kekunyepera vopiwa kuti kumari